Ameno ari kuchema-chemaka. Museveni ndi president weUganda. Vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamunzora munoona senyaya vamuseveni.
Vateereri vangada kuziva kuti vamuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba, akashandisa pfuti, akashandisa hondo kuti apinde mupower achibvisa umwe mutungamiri, munhu mutema. Vamuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower. Vanoda kuzvipa temu dzakangowanda wanda. Pakasvika patemu limit vanozviisira imwe temuzve. Iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. Vamuseveni vava kuchinja zvinhu izvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa stereki. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinotyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifaniri kutyidzana nemadictator. Zimbabwe haifaniri kutyidzana nevanhu vanopunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. Vamuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi. Kune vanonzi vaBob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari mujeri iko zvinezvi. Asi vamuseveni vari kufamba vachiuya kuno chii chatinodzidza kuna namuseveni.
Vaparadzi.
Okay, alright. Regai ndivakorekte vamunzora. Vamuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedictator yanga aripo ainzi Dlamini. Vakapinda 1986 handidi. Ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania. Vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota. Yakaitiri OAU mazuva iwayo. Saka handioni chakaipa ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu muUganda ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa, uyu munhu akaipa. Ivo vanga vachiteera constitution yavo yekuUganda. Vari kuteera zvinoita zvinoda kodzero constitution yavo. Saka isu kana kuti vamonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafanani dzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita. Ende iye zvino havana dambudziko. Vamuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU yezvino. Ende hapana dambudziko ratina neZimbabwe, hatirwisani navo. Ende tiri tese mukomesa, tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza navo zvakanaka. Ende SADC sezvino neEast Africa neCOMESA zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa. Ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda, ikonomi yeBurundi dziri kubudirira ikokoko, ndo vari kumaGreat Lakes. Saka tine zvatinofanira kutodzidzawo kubva kwavari ikoko.
Vamodzora.
Masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vamuseveni. Masimba anotorwa nekuvhoterwa. Vamuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kuita vaparadza. Aiwa, vamuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisipa papower ivo. Saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari. Vane corruption inotyisa. Mahotera ese muUganda ane zita ravo, ndeavo. Upfumi hwese huri muUganda ndewavo. Nemwana wavo anonzi General Kanerugaba, mukuru mukuru weamy muUganda mwana wavo. Saka munhu ane uori huri pachena hwatisingakwanisi kudzidza pahuri. Zviri kutaurwa navaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika. Kwete kubudirira kuri kuiti kunoitika kunouya nedemokrasi.
Vaparadza, tichipeta chirongwa chedu.
Inini ndinoshaya kuziva, munoziva vamonzora unonzi vachiti Kagame munhu akanaka zvikuru. Asi vaKagame vakatora nyika sei? Ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navamuseveni? Haina. SADC ine dambudziko here navamuseveni? Haina. Zimbabwe ine dambudziko here navamuseveni? Haina. United Nations ine dambudziko here navamuseveni? Haina. Izvo zvavari kutaura kuti kune opposition yakasungwa ari mujeri. Munhu apara mhosva, mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanho. Ndo zvakaitika. Saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwewo, vamuseveni musasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira. Tinenge tingaita izvozvo here?
Peta Chirongo amonzora.
Vane nyaya yokuti mukuru mukuru weami mwana wawo. Saka munhu ane azvika
amonzora. Naiva amonzora. Aiwa, naiva.
Mambota vakaita uyu.
Kana mukuru
musada kungoenda kupedza zvese zvese neparedio. Mwana wake ndiye waakaita komanda weami yake uri tihoo tirikuti izvozvo zviri wrong hatina kumboti zvaitwa naTrump zvakanaka isu tati izvozvo zviri wrong tati kuuraya vanhu munyika mako kuri wrong tati kutaura zvakare paredio nguva isisiri yako zviri wrong zvakare.